Chekutanga ndoda kutenda vagari vemubi kita nekusapinda mumhirizhonga inove inokuwadza yatogara tichiziva kuti kana vanhu vava kupinda musarudzo dzakafanana naidzodzi kunopisirana wajinda vanhu vanorovana vamwe vachitosvika pakuurayana asi ndinoda kuti vanhu vekubhikita vati kurei asi chandinonyanya kushora zvikuru ongororo yatakaita ndeyekuti vagari vemubhikita vanhu vanoda runyararo vanobva kunze atingati mapoliticians ndivo vanouya vachida kuzokanda mbodzi yorudengo munzvimbo yakafanana nebhikita kuti vanhu vazopedzisira vavhota vasina kusununguka.
Totarisawo gadziriro kudivi reZimbabwe Electoral Commission, makagutsikana here nekugadzirira kwayanga yakaita?
Ndinoda kukorokotedza zvakare komisheni inoita nezvesarudzo yeZ kuti hapana dambudziko ratakanyanya kuona mapolitisians vese atakasvika anga achinyatsoshanda zvakanaka. Takangotionei chatinofungira kuti tiizona kuzodawo rizizizi chetsananguro ndeyezvekuti pamunosvika muchitaurawona na presiding officer muchida kuzonzwawo kuti apa pari kufambawo sei. Mapresiding officers vamwewo vanga vasina kusungunuka kutaura nemaobservers vanga vachitotaura kutoti havana kupiwa yatingati order kana kuti instruction yekuti vazenge vachitipa information yekuti munofunga kuti pavhotawo vanhu vangani mubhuku meyi mune vanhu vagani vakarejesa.